water. Drink till you're drunk, smoke like a broke stove. Don't quit, take flight. I can't remember last night. It's alright, this the life of a superstar. Sci-fi with that boy trooping hard, cooping cars, Snoopy hard in the pit. Drink another cup until I fall flat. All that and then some. 151 done dilly. Really for show that I'm towed back, intoxicated. Change over, game over, hangover faded. Body shit miss. That tail up your yes. Back with a mocha guess.
Eeny, meeny, miny, mo. Catch a lady by the toe. 안 예쁘면 예뻐 보일 때까지 바라비리 뽀.
Hangover, 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 hangover.
Korea, you'll see a Gia like Mia. Never would they never be another like here. G-A-N-G-S-T-A. Nothing left to say. I just smoke my whole day off.
Baby, 나를 시험. Hey. 어서 나를 시험. Hey. 거시기가 거시기하니 거시기하고 짝게 거시기. Hey. 내일은 없다 에라.
에라.
모르겠다 내일은 데라.
데라.
내일은 나는 오늘은 너를 100% 몰라.
Hey. Hangover, 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 hangover,
hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover,
hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover,